prime minister vaparura inonzi EU Zimbabwe dialogue kuti Zimbabwe ne EU zvinofanira kutaurana ngomusangano wangu achitaurira nhasi vachiita pasi article 8 yeCotonou agreement saka ndikati ndo zvaitika nhasi kuti vafanira musangano uwowo nhasi nakati
ndeapi mamwe makurukota ehurumende apindawo musangano
vatendai biti vefinance vambengegwi veforeign affairs mai Priscilla Msairambo muchonga veregional integration and international cooperation professor Wolfman Nube na minister Elton Mangoma
pampa ine mashoko anga ari muherald yekuti dei makurukota ezanupf asina kupiwa mavhiza ekufambisa kana kuti magwaro ekufambisa prime minister vaizonzi vadzoke kumusha nemutungamiri wenyika zvanga zvataurwa kuna vatsvangira here izvi
inini handinoda kutaura ndichiti dai ndikutaura zvinhu zvaitika zvaitika ndezvekuti prime minister vaparura musangano zvokuti dei izvi zvaitika ndizvitaura nokuti zvinhu zvavatoda mufemberi mukuru ini handikwanisi kuti ndinge ndichifembera ndinoda kuti ndinyanye kutaurai zvinhu zvaitika ndikazvova nemasangu ndo zvandiri kumboonazvo